ma kusense kuti namusazo ndisunga nechele no ino ndisikiri ye life kuita zvinoita vamwe tese tine pfungwa fani zvekusanza dura zvidiwi tusimbe pamwe pacho semukono zvoda usimbe nekuti life's what you make it akuda kushanda saka chinga kumisa chi iwewe une shando tarisa vana vevamwe vanozvigonese iwe chinga kunetsa chi nenjere dzako shando
Yeah.